Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi no misoroye na uzedu zanasi chipiri zvita 5/2017. Hama zevanhu vakafa mutsaona yakaitika kucholocho dzinobatsirwa nemari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vafia vavaradzikwe zvakanaka. Nengo yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vasettlement Chikwinya vanosungisa masoja anonzi ainetsa pamwe nekuchikora kodzero dzevanhuwo zvavo mudunhu reMidlands. Vechidiki votaura pamusoro pedare remakurukota rava Emerson Munangagwa iro vanoti harina vechidiki. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa muHarare vanodzingwa nemapurisa nemasoja pasi pechirongwa cheOperation Restore Order icho chinonzi chiri kuitika mumaguta ose ari munyika. Muchirongwa cheLife Talk The Connection yevechidiki na 8 p.m. tiri kutarisa dare remakurukota rakatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika nezuro iro vechidiki vanoti havana anovamirira vechidiki mudaro iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. uye na 2 p.m. nechirongwa chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Nasi pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika kune avo vanotengesa mumigwagwa mumadhorobha akasiyana siyana. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.